Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 29/2023 makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaifanira kunge vacharisa kuti ndizvo zvega here zvingaite kuti vagone kusvika kumwe nemumwe wemwana wezvimuchigaro mugari weZimbabwe ari kuda kuzombova chirongwa ichocho.
Dare reparamende roshorwa nevamwe nekuti rakati vanhu vape pfungwa dzavo pakuvandudzwa kwemutemo unechekuita nesarudzo paredio nepadande mutande rezoom kutanga mangwana.
China yagara yadzika midzi muAfrica. America yakanonoka nekuti yaiona kunge kuti vaite business muAfrica vanofanira kuita iya yatinoti rights based business.
Nyika dzakabudirira dzakaita seChina, Russia neAmerica dzoita chipatapata chekuenda kuAfrica kuti dzidyidzane nayo munyaya dzezvoupfumi. Tichakupai nezvegadziriro yezvimwe zvikwata zveCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende mangwana riri kutanga hurongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pakuvandudzwa kwezvimwe zvikamu zvemutemo wesarudzo kuti zvienderane nebumbiro remitemo. Semuenzaniso, vanhu vari kunzi vanenge vasingabvumidzwe kushandisa chitupa chekutyaira motokari kana kuti driver's license kuvhota sezvo chisina zvimwe zviri pachitupa zvakaita sekuti munhu chizvarwa chenyika here kana kuti kwete. Pachavandudzwawo mutemo wekuti mudare reparamende muine miriri wevechidiki anosarudzwa nekuti bato rake rinenge rawana mavhoti mangani kana kuti proportional representative mudunhu rega rega uye kuti madzimai ave nezvikamu makumi matatu kubva muzana pamakanzura sezvinokurudzirwa nesadak pachirongwa chekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi kana kuti sadak protocol on gender and development chakanyoriranwa muna 2008. Asi, paita kusawirirana pakati pedare reparamende nevanopikisa nemamwe masangano akazvimiririra. Vanopikisa vari kuti nhengo dzeparamende dzinofanira kuenda kuvanhu kwete zviri kuitwa neparamende zvekuti vanhu vape pfungwa dzavo pamadande mutande akaita seZoom neredio. Dzinoti redio vape pfungwa dzavo paredio dzakaita seNational FM Radio neStar FM Radio. PaNational FM Radio vanhu vachatanga kupa pfungwa dzavo mangwana nenguva dza 2 masikati, paStar FM vozoita izvi na 4 masikati, kozotiwo paZoom nenguva dza 9 mangwanani nemusi wechipiri. Asi mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti pashandiswe madande mutande akaita semaredio sezvo izvi zvave nenguva zvichiitika kubva zvatanga kupararira chirwere cheCovid-19 munyika muna 2020. Asi imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vaInnocent Gonese vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira Mutare Central vatiwo paramende yakangoita zanondega.
Pabindu redu remutemo resection 141 chinofanirwa kuenda kuvanhu tokwanisa kuti kana semazuva apfuura taitiika pamutitendiitiyechei vanokwanisa kusvikira vosvikira zvinobatohozi kuti vanhu vaisangabinda padande mutande kana kuti kuenda pazumu kana kuenda paredio kumunikidza kodzero dzavana nezimbabwe kuti izvi kumbeve mutemo dziri akanini pakukosha hatizivi zvakabva kunani ini ndiri mukomiti yacho yejustice saka ndatozvichireizao pakakomiti yedu kuti aiwa zvirikuitwa handizvoba vanhu vakutambisa bhora ndisina mweya
ko sei muchidaro vagonesi
zvoda zvakaitwa gore rakapera zvino izvi nekuti petisheni yakabva kuzimbabwe election support network yakauya muna 2018 which is almost 5 years ago vachinge vaunza zviro zvavakaona zvavakaningisa zvikataurwa namamwe masangano akabva muzeke nyika zvaizvota kuti zvivambidze mabumbiro vedu esarudzo asi afanirwa kunge takasara nguva yakareba pasina zviri kuitika nekuti sekomiti yeparamende takasangana kakawanda tikaita maworkshop neministry of justice nemango akasiyana siyana tikabudawo nedraft electoral amendment bill draft amendment bill rakabva ratetwa pazimbabwe raraswa ministry of justice izvatena kuudza amendment bill yavari kuudza kuparamende nekokambiri peparamende yakagaretwa tikatikuva zvese zviri kuitwa izvi ndezvechikopokopo ndezvechitsoti
asi imi semumiriri wevanhu makambovaudza here vanhu kuti ndo zvaakuitika
imi semumiriri wevanhu nemuchanditendera nyanga ndiine misangano nezoro kusakubva nevagari mamuchari vachitotitimwawo nezviri kuitika vachitanga vachida kuti vawane kosti pakaita meeting sezvaungeitwa makore ese kuzoridzandi 1 yekumanikaendi hazvina mhosva kuti ikupi vaizoita kuti vasvike ikoko
saka kana pachiitwa zvakadai pane mukana here wekuti zvipikiswe kana kungave kumatare
vanhu vemuzimbabwe vanokwanisa kupikisa zvinzoroka zvemuzimbabwe zvinokwanisa kupikisa ichiyo savadai zvichakwanisawo kutaura zvipikimo zvedu nekuti mvheki pachai yakunga yakadai dzekuti zvosangana nedare kune komiti yejustice vainge vanhu vachingopikapika nekunonjenganjenga
VaInnocent Gonese inhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira muTare Central mudare reparamende vanga vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tabatawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Reform Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobo Sibunu.
Ndofunga chekutanga chatinoona tinoona kuti nyaya iyi mavirtual kana kushandira padandemutande tiona kuti nyaya yakauya nenyaya yekuti kunga kuine COVID saka tinoona kuti nekudzikira kwakaita pararira kwechirwere ichi tanga tichifungidzira kuti vanogona kushandisa maplatforms akasiyana kuti vangave neredio zvekare vagove netelevhizhini vagove nesocial media vagove zvekare nemameetings anoita kuti vamwe vanhu vagone kusangana pachavo vachipanana pfungwa sevagari pane kuti vabva vangoti tiri kuenda kuredio kwega kana kuti tichaenda kufacebook kana tichazoenda kwakati toona kuti danho iroro rinobva raomesa kuti vanhu vashaye mukana havasi vese vanozowana mukana wokuti vange vachikwanisa kuteerera redio tikatotarisa nyaya dzekuti magetsi ari kunetsa dzimwe nguva vanhu vanenge vari kumabasa vanhu vanenge vari mumaminda saka kuti vanhu vachizogara pasi vachiteerera redio chete zvinogona kuve futi dambudziko kana rikave platform imwe chete
asi kamutauriri wedare reparamende ari kuti hapana zvitsvapa ndo zvagara zvichiitwa kubva kuna 2019 nenyaya yecovid yacho
aiwa hatisi kuti zvitsva zvingatinetsa asi kuti ivo kana vaine chido chekuti vavandudze uwandu hwevanhu vanogona kuvewo nezvavanotaura maererano neamendment iyoyo vaifanira kunge vatarisa kuti ndizvo zvega here zvingaite kuti vagone kusvika kumwe nemumwe wemwana wechigari mugari wezimbabwe ari kuda kuzombova chirongwa ichocho
asi muri kuufarawo here nekuvandudzwa kuri kuitwa mutemo wacho nechekuita nesarudzo kana kuti pane zvimwe zviri kuda kuwedzerwawo
isusu semaonero atakanga tichiita kubva zvapera sarudzo dza2018 tine zvakati wandei zvatakanyora tichikumikidza kuti zvaifanira kuti zvinge zvichitariswa nezvazvo asi patinoenda mugwaro iroriri hatisi kuona zvizhinji zvacho kana kuti zvimwe zvacho zvichiratidza kuti zvirimo saka tiri kungotiwo pamwe tichawana mukana wekuti tigone kuzosubmita maripots edu nezvatinotarisirawo zvatichangotumirwa kuparamende kwacho dzimweni dzenguva tichakumbira zvekare kuti tinge tichisangana nevamiriri vedu vemaparamende tichizotaura navo
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vari parunare muHarare. Vamwe vakuru vakuru vehurumende dzeChina, Russia neAmerica vari kuita chipatapata chekuenda kuAfrica mwedzi uno. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzichiti dunhu iri ndiro riri kukura zvakanyanya pasi rose munyaya dzezvekutengeserana neupfumi. Kana mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanotiwo vari kurongawo kushanyira Africa gore rino. China neRussia dzakatotumirawo makurukota adzo anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kunyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica. Mukuzeya nezvechipatapata ichi, tabata muzvina bhizimisi vari mukuru weAfrica CEO Roundtable vaOzobina.
China yagara yadzikamidzi muAfrica. America yakanonoka nekuti yaiona kunge kuti vaite bhizimisi muAfrica vanofanira kuita iye yatinoti rights based business.
Ndezvipi zvimungapa muenzaniso?
Saka mukatarisa imimi kaitiro kanoita America mabasa muAfrica, vanotarisa zvakakurisisa nyaya dzekodzero uyezve kaitiro kemakambani kuitira kuti vaone kuti izvo vanhu vari munyika imomo vari kuita here mabasa asina kumbunyikidza vanhu, mabasa asina kumbunyikidza kushandisa vana, mabasa asina zviya zvese zvinoita kuti vanhu vane kodzero dzavo vanga vainadzo. China haitarise izvozvo. Uyezve China inotaura kuti izvo haipindiri mumatongerwo enyika yedzimwe nyika.
Izvi zvinorevei tichitarisa nyaya dzekudyidzana idzi?
Zvinhu zvinoita kuti China inge yafamba rwendo munyaya dzemabasa muAfrica. Asi ndiri kuona kuti America yazviona kuti yanonoka nokuti China yadini yapinda yakadzikamidza. Saka nguva inoi yanguva yekuti vachipindawo vaone mikana iripo. Hongu vari kusvika kuSenegal, vachapinda muZambia voenda muSouth Africa. Asi ndiri kuona paine mikana yakati wandei nokuti izvo nyika dzemuAfrica dziri kuita mubatanidzwa unonzi AFCFTA. Saka chero chichaitwa nenyika yemuAfrica kwenguva ino chichange chichitobatsira nyika dzese dzemuAfrica.
Muzvina bhizimisi vari mukuru weAfrica CEO Roundtable vaOzobina vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis nemusi wechipiri vari kutarisirwa kutanga kushanyira DRC neSouth Africa neSouth Sudan idzo dzisina kugadzikana nekuda kwehondo. Vachapeta rwendo urwu musi wa5 kukadzi. Pope Francis vange vachida kushanyira dunhu reGoma, asi kutanga kwekurwisana kwave kuitika pakati pehurumende nevakaipandukira kwapa kuti varegedze kuendako. Nyika mbiri idzi dzine vatendi vechikristu vakawanda. Britain inoti danho reRussia rekuti vana vechikoro vatange kudzidza zvechiuto kutanga muna Gunyana munongedzo wekuti Russia yave kudzokera mune zvayaiita kare pasi peSoviet Union zvekugara yakagadzirira nyaya dzehondo. Izvi zviri kuuyawo paine kurwisana kunotyisa pakati pemauto eRussia neUkraine kumabvazuva kwenyika yeUkraine kwakaita sekuDonetsk. Muchirongwa chedu chanhasi chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum, tine hurukuro nemunyori. Regai azvitaurire kuti anonzi ani.
Wislo muchikawasara kavukatema, mukomana wechidiki ane yakaberekwa makore makumi matatu apfuura kudombo shava pasi pashe chinamhura kwaanove akadzidza zvidzidzo zvake zvese zveprimary zvesina high school. Paakazopedza akazobopinda muZimbabwe Republic Police kwemakore ane chitsama ndokuzosiya mugore ra2019 achizoenda kuGermany kunove kwari pari zvino.
Mukoma Wislo, zvekunyora mabhuku izvi zvakatanga rini?
Zvekunyora mabhuku zvakatanga kare ndiri ku high school apo pandakanyora bhuku rekutanga rainzi Gokoro rakatadza kutsikisa mushure menge rarasika.
Ko rakarasika chirudzi?
Panguva iyi ndaita kushandisa bhuku nepeni kunyora. Tinove zvakakonza kuti bhuku iri rizonaiwa nemvura ndiri pakati pekurinyora. Ndange sino zvikwanisiro zvafanana nemacomputers panguva yacho. Ndo zvakakonza kuti iri kwase kurasika bhuku iri.
Ko sei musina kuzonyora zvepatsva?
Handina kuzoita pfungwa dzekutoti ndinyore patsva nekuti ndakabva ndapera simba wechido. Nekuti ndatonyora mapeji aisvika ada kuti varira kusvika zana. So zvakabva zvapera. Asiwo nekufamba kwenguvawo ndakazova nedzimwe pfungwa dzekuti nyore rimwe bhuku.
Ndiro rinodzisara pavana here?
Hongu mukoma Blessing, bhuku idzvairi ndo sara pavana randakatsikisa pari zvino. Sara pavana inganonyorwa, kana tichiti inganonyorwa kumutauro wechishona, tinoona kuti inyaya yepasi chigare yakaitika panguva apo munyika musati mauya vachena. Vanhu vachiri kusimira nhembe nematehwe. Bhuku iri kuchakakodza ndikwanise kurinyora zvinhu zvandakasangana nazvo mukura kwangu kunove kumaruva edomboshava, uko kwandaiona kuuchikwa kwetsika dzichishona dzinosanganisira kurohwa kwemakuva, kukokwa kwemvura, panoitwa mabira anonzi chipwa kana kuti maganzvo, kuvigwa kwaita madzimambo, kushandiswa kwaitwa uchenjeri pakusora kubudikidza nehondo dzairwiwa kare ikako.
Muchidimbu munoti bhuku iri rinotaura nezvei?
Sara pavana inganonyorwa inotaura pamusoro pamambo mutya waSara aitonga munyika pari zvino yave kunzi Domboshava, uyo anove akakashikamadza vedzinza rake mushure mekutaura kuti nyama dzake dzanga dzari kutika. Akanga akura avangada kusiya masimba ekutungamira, asi izvi zvakanga zvarandufu zvokuti vedzinza rake vakatanga kurwisana. Kunyange zvaiimba yange yatisana neushe yaivepo kurwisana uku kwakodzera makakatanwa ruvengo kudzamara vatorwa vazopamba ushe uyu. Asiwo vazukuru vamutya waSara anachenjerai vakaronga gwara neuchenjeri kusinda usori hwemhando yepamusorosoro, kukokodza vechidiki vose vaimbandwe rechidiki kunodzidzira zvidzidzo zvekurwa hondo vari nyika yeve kure kwainzi kwamambo mukuru aZhizha pari zvino kunove kwaMurewa dunhu remashonaland east. Vanhudzidza zvehondo vakazodzoka ndokunorwisa nhaka yavo. Vakakwanisa kudzora nhaka yavo zvinhu munyika zvakatanga kufambira kuenda negwara rainge raitorwa nemushakabvu mambo mutya waSara. Izvo zvinove zvakafadza vanhu venyika yamutya waSara kuti chenjerai yakanga akwanisa kudzora nhaka yavo uye yakanga yamugwara yeveshure yemushakabvu mambo mutya waSara.
Asi zviri nyore here kunyora bhuku rakadai?
Mukoma Blessing, kutanga ndingati zvaisava nyore, asi ndichibatanidza makuriro andakaita kumaruva edomboshava zvandakaona zvaiitika ikoko mukukura kwangu, ndoitawo nhoroondo dzimwe dzatakasiyirwawo nevanasorojina vamarire mhapwa dzezvikomo vana vesekuru vangu vakabereka baba vane zvinhu zvizhinji zvavakatsaurirawo zvavaiti vakaudzwa nemadzibaba avo akaenda kare. Ndoshandisawo kuti ndakakwanisa kushandisawo nodzimba dzinochengeta mashoko yakafanana nePortuguese National Archives Torre de Tombo yekuPortugal. Vakakwanisa kundivhurura mamwe vakanipa mvumo yekuti ndikwanise kuvhura magwaro avo ndichitsvaga dzimwe dzimwe zvinhu zvakaitika kare zvikuru sei kumazuva eMutapa State.
Ko pakutsikisa bhuku racho hamunawo kusangana nematambudziko here?
Kutsikisa bhuku remhando inganonyorwa yepasi chigare uku ndingangoti handira kuti hangu matambudziko akati wandei zvikuru sei. Dzimba dzinotsikisa kana mupublishing house akawanda vaiti ndimhanyira nekuti vaiti pandai vatumira inonzi manuscript bhuku satsikitwa vaiti bhuku rako rakanaka chaizvo titarifarira nezvinenge zviripo nekuti wakwanisa kunyorawo chi neimwe nzira usabva rambonyorwa nayo uchashandisawo chi tsvagurudzo inove research. So ndikangoti vakanditambira chaizvo even kana izvo pari zvino bhuku iri kutambirwa zvakasimba nevanhu riri kutengwa zvakaomara vanhu vari kubvunza mubvunzo senyima mubvunza kuti chii chavakwezva kuti unyore bhuku iri kuti zvawaishandisa zvinhu zvazvanyorwa nevamwe vanhu.
Ko vanoda kutenga bhuku iri vanoriwana papi?
Vanoda kutenga bhuku iri riri kuwanikwa muHarare. Zvinove nyore kuti musamusanyeunetse kana mukabata mukoma vanonzi Dickson Bandera panhamba dzinoti 081-007-029 kana kubata ini pachangu zvikuru sei paWhatsApp +49 1575850095 kana kuenda pa Facebook ndinonzi Wizlo muchikawa sarakavukatema kana kubata Dickson Bandera zvakare pa Facebook.
Uyo anga ari munyori wemabhuku Wizlo Kavukatema achitaura ari parunare kuGermany. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Makadini ko vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tina mufundisi David Simango kuti tiporowe nyaya yezvinoreva kuguma kwenyika. Mufundisi Simango, takamirira kuti mutipe maonero enyu enyaya iyi.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vese veStudio 7. Chii chinonzi kuguma kwenyika? Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Mastudents eBhaibheri vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidzo chavo chavanoti eschatology, kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya kana kuti future things, zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo, nyange kuna muparidzi, kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo, zvine nguva yazvo pachapter 3. Hapana chinhu chakasikwa chisina magumo, zvinhu zvose zvinosvika pakuguma. Chisingagumi chete, chisingaperi, ndiMwari. Saka nyika zviro kwazvo ichaguma, asi muchidimbu hongu kuguma kuripo.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu, kufa kwemunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro kuratidza kuguma kwenyika, nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasi richiripo richienderera mberi, asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe, hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Mafashamu atinoona anowira nyika, zvirwere zvinowira nyika, nezvinhu zvese zvinowira nyika yatiri kurarama, ndidzo mviro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu, nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika, zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Saka zviro kwazvo zvatiri kuona zviri kuwira nyika, chirwere chatiri kuona ichi checovid-19 ndeimwe saini yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yayakuenda kumagumo.
Chii chinoitika nai mufundisi Simango? Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama naEva vasina kutadza, Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi, vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvaMwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje, upenyu hwakabva hwagurusirwa, kutaura kuti nyika inoi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitangiswa kuti isikwe patsva. Ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko raMwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti Mwari atange zvinhu zvitsva. Kubhuku razvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva. Saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva, kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura, ndiko kuguma kwenyika ikoko. Saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata, Satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo, pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa, ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva kwatiri kuenda nechidzidzo ichi.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru baba Hwande nevatereri vose. Munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake, agadzirire upenyu hwake kuti kana maguma achisvika paari awanikwe akagadzirira.
Vatereri, tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, varairidzi vezvikwata zvenhabvu vakawanda vePremier Soccer League vanoti vagadzirira zvakasimba kudzoka kwemitambo. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Varairidzi vakawanda vanoti gadziro iri kufamba zvakanaka zvekuti vatove nevatambi avo vanofunga kuti vachavabatira basa nemazvo. Murairidzi wechikwata chichangopinda muPSL cheShisham, John Nyikadzino, anoti chikwata chake chamirira kurwira kuchengeta nzvimbo yacho muPSL.
Tarisira kuti tichagadzirira zvakanaka chaizvo, tisawanikwa tichipinda mudambudziko rakafana nezvikwata izvozvo zvimwe zvakauya zvikapinda zvikaenda.
Lloyd Mutasa, uyo anorairidza Green Fuel, anoti gadziriro iri kufamba zvakanaka zvekuti varikuda kuratidza nyika yese kuti kuchisumba nje kune tarenda remhando yepamusoro renhabvu.
Tiri kugadzirirawo mune zvakanaka kuitawo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka. Tito kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumbanje nekune zviri kuitika.
Aridzi wemanyika Diamonds Jairo Stapera anoti
naizvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo, tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaOliver Musongoro vanoramba izvi vachiti zvikwata zvine mari zhinji ndezvo zvicharwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League.
Matimu ava mazi kumbomatarisiro ranga hwine nebhozi havabhadhare. Ana FC Platinum nana Chicken ina matimu anobhadhara, saka ndovati kutitirasira ranohwina lege. Pane plus ane vafanhu vachidiki vari kumhanya izvinezvi.
Asi kumbirai muti wokuziva weHerentals haasi kuimbisa denga rechinomwe asi kuita zviri nani pane zvavakaita mwaka wapera.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachieve zviri pamusoro dzani zvawakamboita the previous year.
Nesbit Saruchera, uyo anoraridza Cranbourne Bullets, anoti semasoja vaagadzirira hondo munhandare chero painenge yatanga. Mwaka wapera mukombe wakatorwa neFC Platinum, iyo yakapedza iri pamusoro peChicken Inn neDynamos. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaakudzaibere vanoti FC Platinum iri kuenda zvekare nechimuti nemhaka yekurongeka.
Platinum FC ndoyandiri kuona kunge iri consistent.
Mutsigiri weCapes United vaMaxwell Matonzi vanoti chikwata chavo chinofarira kugadzirisa nyaya dzemari kuti chikwikwidze zvakasimba. Makundano enhabvu emwaka uno ari kutanga mwedzi unotevera, asi zuva racho chairo harisati raziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Paramende yoshorwa nevamwe nekuti vanhu vape pfungwa dzavo pakuvandudzwa kwemutemo wesarudzo padandemutande chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kuSibandlela 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje
ikwenza kwabantu asebephelelwe ngumphako bese semangweni sebesweli ukuthi ha njengoba sinyoke sihamba nje umphako usuphelile sizakudlani.
Bakhonona abaphikisayo abathi bakahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Bayenzela ukuthi babumbe ulutho okuthi bayenzise umfanekiso ukuthi ama-elections alandelayo la aka 2023 asozebe free and fair.
Abakubandla elibusayo basola okwenziwa ngabaphikisayo.
Siyafisa ukubana sithole usizo lokulinyelwa ngetrekitha. Izifuyo kasiselazo ngenxa yokungani kehle kwezulu, izifuyo ziyacuba.
Abalimi elupane bakhala ngokuswela izifuyo zokulima. Iqembu le-Islanders lehlulekile namhla ukuvezela abalandeli indlela okusetshenziswe ngayo imali ngomnyaka ophelileyo. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga edale lePhalamende akhangelelwe ukuba azakhuluma loZulu kusekela kusasa ngokuguqula ezinye iziqa zomthetho we-Electoral Act. Idale leli likhangelelwe ukukhulumisana loZulu enkundleni zokuxhumana njalo lemisakazweni. Umnumzana Jacob Mutenda usomlomo wedala lePhalamende uthi kulungile ukuba bekhulumisane enkundleni ezijiyeneyo loZulu ngokwengeza inani labesifazana edala lePhalamende njalo nangokuthi kukhethwe abatsha ezabelweni zonke abazamela izigaba ezijiyeneyo. Abaphikisayo bathi akuqedakali kwenziwa lidale leli ngoba abantu abaningi abanelisi ukungena enkundleni zokuxhumana lokunye. Kusenjalo bayakhala abakumabandla aphikisayo ngokwenzakala eZimbabwe. Kuqhubekela phambili ukukhahlanyezwa kwabaphikisayo eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Abaphikisayo bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalele ubhulo ngenxa yokuthi kabavunyelwa ukwenza imihlangano loZulu. Umnumzana Bongani Ncube ohlala eBhinga uthi ukubotshwa kwamalunga e-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kuveza uba ibandla elibusayo lezasa ntando.
Yikuhlukumeza nje abantu bengelacala bangelanto abayenzileyo, kuyikudinga kuphela ukuthi bengenelisi ukukhankasa njengoba sikhangelane lokhetho olukhona. I-ZANU-PF nje yona ihlukumeza abantu kungela ukuthi uyenzeni, kukanti ke bona bayenza imihlangano yabo lapha lalaphana kungelo bavimbelayo nsuku zonke zikhathi zonke. Kodwa wena wesisi ungathi wenze nje ube labantu ababili abathathu ubona sothiwa suyenza icala subojiwe.
Uncube uthi uMnangagwa uyazehlulekela.
Hayi, kwenza kwabantu asebephelelwe ngumphako bese semangweni sebesweli ukuthi ha njengoba sinyoke sihamba nje umphako usuphelile sizakudlani. Bece sebethalaza eceleni, bethalaza eceleni ngaphala ngapha bepfikeka kusela lutho, sebephelelwe sebephelelwe laba bantu uMnangagwa sephelelwe.
Kodwa umnumzana Belief Gawule okubandlala ezana PF uthi uhulumende kaMnangagwa kabophi mahlayana abaphikisayo.
Umumo weZimbabwe lo muhle kathesi, akula crackdown ekhona, akuhlakuhlaselwa kwaba kwe-opposition kunoko esikhuluma ngakho. Thina asikuboni, angazi ngoba kuyenzakala kwezinye indawo, but thina labe sikhona ngapha sikubona. Sibona nje abantu be-opposition bezenzela imisebenzi yabo. Maye ba-opposition bahamba benza imihlangano yabo ezindlini, bahamba benza ima-meetings yabo ezindlini, akula muntu obabophayo. Njengezigabeni lapha bazenzela nje, akula muntu obabophayo. Angazi kumbe kulezinye indawo lapha babotshwa khona, baharaswa khona. Njalo wenzaka nje ukuthiwa kulo muntu ohlaseliwe opposition kwabe esigabeni esikiwo kuna province yethu emat north nale ngapha. Singazi kumbe kwezinye indawo kuyenzakala, but khonoko kuthiwa ngokuthi kuthutha sokukhulunywa towards ama-elections as if kule nto. Kodwa but mbona yinto nje esegcekeni ukuthi iyenziwa yi-opposition lalawa laba handlers abo.
Ukawule uphinde wathi amabandla aphikisayo aphehla inkulumo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluqhathekileyo.
Bayenzela ukuthi babumbe ulutho olu ukuthi bayenzise umfanekiso ukuthi ama elections alandela la aka 2023 asoze be free and fair. Yikho bafuna ukuphuma lapho. Ukuze kungabe asaphumelelanga babe lento abasala beyibambile ukuthi ama elections were not free and fair. Yikho abakukhulumayo la. Yi statement yabalazo. Ukuthi kuzakwenzakalani ngemva kokuthi kokhetho ukuthi bazabe lokhu besebenzisa khona lokhu bekhala futhi besithi ama elections azange asoze akadenga free and fair. But okumangalisayo ukuthi kuyabe kulama seats ababe watholile kuze nezo ndawo. Babe konapho babe vuma ukuthi bona bawinile kuma seats nalawa especially kuma urban centers. Laba babe sithi athi nasiwinile lapha kodwa ama elections bekho free and fair. So yiko kumangalisayo khona. But mina into engakutshela yona kathesi ukuthi iZimbabwe ilokuthula okuhle kakhulu okuthi la masilanda ukhetho olukhulu ukhetho lolu ukhetho lolu eselilandayo ukuthi inqaba lokuthula okunje uzaba lukhetho olukhululekileyo ukhetha ukuthi abantu bazazikhethela nje kulokuthula kungela ukuphambanisa ukuphambaniseka kokuko kungeladlame kungela umsindo konke kulokuthula nje ukuthi umsebenzi wonke uzabe uzaqhutshwa kuhle ngendlela okuhamba ngayo kwakathesi.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi batholise nzima ngamapholisa okukhanya engani asetshenziswa nguhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa labanye bakhe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Bacela uncedo abalimi elupane esabelweni seMathebeleni North abathi abalazifuyo zokulima. Ezinye izakhamizi zekwarayi esigabeni selupane esabelweni seMathebeleni North zithi kazilimanga lo nyaka ngenxa yokuswelakala kwenkomo zokulima. Zithi ezinye inkomo bezicuba ngesikhathi kulunywa ngakho-ke zifisa ukuthenga italakita. Umnumzana Dalumuzi Khumalo uthi zithwele nzima izakhamizi.
Izakhamuzi zelupane kukhanya zihlulekile ukulima mhlawumbe ngenxa yokuswelakala kwento zokulimisa. Izinkomo zabo zifile kakhulu abalimi lapha elupane zibulawa kube lokutshisa okukhulu last year. So abadala beqalisa ukulima izulu liqala ukuduma lapha bafelwe zinkomo zisemasimini zilima inkomo ife kushotise isipane. Kubangela ukuthi abasalimanga okuya ngaphi. Kuqinisekile sibili kudingakala ama-tractor. I-DDF elupane lapha ile tractor eyodwa kuphela ayenelisi ukukhava ilupane tusithi yonke ukuthi ilimele abantu wonke. So abantu balaluka bengalimanga okuya ngaphi. Izulu sibili selikhona kathesi kodwa kuzasihlula into yokulima izinto zokulimisa ukuthi abantu balime batshaye inala.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Simangaliso Masuku.
Ngizalwa khonapha eKwarayi esigabeni esingaphansi kwejotsholo kodwa kuyindawo okuthiwa yikwarayi. Siyafisa ukubana sithole usizo lokulinyelwa ngetrekitha. Izifuyo kasiselazo ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Izifuyo ziyacuba, abanye sisela nkabi, abanye sisela madonki, abanye kuyabe kugqine kakhulu kuvele kaye amakhuba kasangeni. Mhlawumbe nxa singatholi itrekitha isilimele kungasinceda ngoba abanye futhi esigabeni khonapha sokugcwela abafelokazi, iminwe simfitshane, abadala bonke sebalala. Sokusela abafelokazi laba sebecubuzekile ngemzimba, abangasaphilanga kahle, asebehlala ikakhulu labantu ababancedisayo. Pho ikakhulu nxa umuntu ekuncedisa kalimi njengoba ungafisa, ikhuba kasilibambe ngokufanayo. Umuntu okuncedisayo ngeke alibambe njengoba ubufundisa abantu abakho.
Unkosikazi Masuku uthi italakita izanceda abantu abanengi.
Siyafisa ukubana sibe lethelekitha ukuthi at least lanxa ogogo labokhulu bona ababanye sebaswela abanye babo benelise ukubana bathole okokusizakala. Ithelekithi lulu kuyimonitha umuntu umtshela ukuthi hlaba laphana. Abanye inkavi ivela balazo, abanye inkomo sasibe senkomo abalazo.
kuyalanjwa lapha esigabeni, abantu sebechaya ugatshompo, lakho nxa bekushaya ugatshompo izulu lingani kahle, lanxa lisinambijana kuvela amagoda phezulu komamasinya. Ikanti nxa kulimithrekitha umhlabathi uyabuvukumunyulwe kakhulu, okuthi lanxa izulu lisina njengathi abanye silima ezidakeni labalima ezibomvu kuyabamba amanzi besingaluthabeli usizo lolo.
Umnumzana Sabelo Ncube laye uthi bafisa ukusebenzisa italakitha.
Besidinga uncedo lokubana lingasincedisa ngethelekitha lokubana silime ukuze lathi sithole izilimo esigaba sesithuthuke.
Abafisa ukunceda abalimi laba lilakho ukuxhumana lomnumzana Sabelo Ncube kuwhatsapp kunombolo ethi +263 779 668 187.
Singahangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UPope Francis ukhangelelwe ukuba uzaqala uhambo lwakhe lwezikazi le-Afrika kusukela ngolwesibili. Uza kwethekelela kwele Democratic Republic of Congo nakwele South Sudan. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Amapholisa eMemphis kwele Melika abika ukuba asevale uhlangothi lwabo olwethuswa umlando wokubulala uTyron Nichols oshaywe kabuhlungu ngamapholisa. Amapholisa la asethoniswa icala lokubulala uNichols. Lokhu kwedulwe ngabezindaba abe-Associated Press. I-Associated Press ibika njalo ukuba ele Ukraine likhulumisana lamazwe entshonalanga ngezikhali ezinkulu ezigoqela amatanka okubhomba lezindizamtshina zebutho. Umbiko lo wethulwe ngumcebisi kamongomeli Volodymyr Zelensky. So we see that
the Massivo.
Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokucola abantwana lomnumzana Nkosi Emnyama Malinga, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo baba Malinga. Kwenzakalani uma kucolwa umntwana?
Ukucolwa komntwana angithi manje kucolwa unina mangabe eqala ukuthathwa ekhaya. Ukungeniswa kwakhe laphana ekhaya uyacolwa, kusetshenziswa imbuzi okwenzela ukuthi kutholakala inyongo yakhona liyana abesethelwa ngayo ekhaya, athelwe ngayo and then abeseyiqiziswa. Nomntwana naye futhi wenziwa njalo uma ngabe ezolethwa ekhaya, uma kungumntwana ozalelwe ngaphandle. And then uma eselethwa ekhaya futhi nakhona uyacolwa futhi ngembuzi, abeseqiziswa inyongo liyana ukwamukeleka. Ukwenzelwa ukuthi ayamukeleke ekhaya emadlozini afane nabanye abantwana abazelwe la ekhaya, ukwenzela ukuthi nedlozi lingamkhethi libe masi. Kodwa ke kuyacolwa unina uma umntwana umfazi umthatha umngenisa ekhaya, uyamcola okungumtshado wesintu ongafani nalo mtshado wesikhiwa. Leyo umtshado wesintu uthi uyangeniswa ekhaya ayenziswe ngokwesiko, and then sokusiya ke ngemizi ukuthi emizini ethile isiko lakhona lokungeniswa umakoti linjani, kuyachiyana lokuyana.
Phosela ukugcina baba Malinga,
okokucolwa kuyafanana imbuzi and then umakoti engeniswa ekhaya ukuthi ayamukeleke emadlozini la ekhaya. Mase kunjalo ke uma kungaso makoti kungumntwana ozelweyo kunje mhlawumbe uzala umntwana kwenye indawo eseliyahlukana mhlawumbe lo nina, kumbe kokuthi abantu bayamithisa bengamajaha bese betshiya intombi ikhulelwe izizala umntwana lwana maselimfuna liyamlanda liye mlobola okwenzela ukuthi limthathe limhlukanise lo nina ukuze unina akwazi ukuyakwenda kahle. Limlobole mase limlobole selimlethe ekhaya, silimhlanganisa labanye abantwana balapha ekhaya. Kwenzelwani? Kwenzela ukuthi naye azizwe ekhululekile lapha ekhaya, akwazi ukuthi uma kunezimpi zemimoya ezilwayo lapha ekhaya naye abe namandla, abe legunya. Kungafani nomntwana ongumzukulu okhulele komalume ongayenzwanga lutho, jasiponga uzalwa kuphela kayenzwa lutho. Lo sekhula nje mawuthi awomalume ngwathiwa kunekwenziwa isiko lapha, yena uyabedlala ngemva kwezindlu ngale, kumbe ukuthi uyovulela inkomo uhambe. lapho yabe sengenile noma ethe ezalwa ekhaya wathola ku esicolo la ekhaya wathola kulomalukazana umalukazana lo khona nguyo sengunina naye ukuthatha kunjalo akakwazi ukuzivandlulula ukukhula nje isemsemu nabantu
kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla besixoxa ngokucola abantwana lomnumzana Nkosi emnyama Malinga ingcwedi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo so isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamilinkomo. Lamhlanje silomnumzana Vusanispanda.
Sibonge babuNkomo labalaleli. Engiliphathele khona namhlanje nanko. Ngilamazwi athi yonke into oyenzayo ngaphansi komthunzi welanga ilama consequences ayo. Whether ngenhle ngiyembi ilama consequences ayo. Lesimo okuso namhlanje lempilo oyiphila namhlanje ingama result ama consequences yezenzo zakho. Uma ungumuntu phila ubuye wena uzibheke ukwazi ukuzibheka wena ungahlali ukukhomba abanye abantu kodwa zibheke wena ukuthi ngendlela oyiyo abanye abantu bathini ngezenzo zakho. Ungubaba onjani kubantwana bakhe? Ungumama onjani kubantwana bakho? Ungubaba onjani ku-community? Ungumama onjani ku-community ophila kuyo? Zithini izenzo zakho? Ungumntwana onjani? Funa uhlale phansi uthathe imira uzibheke. Phela uma uzibheka kumira ubona umoya wakho. Uma ubheka amehlo akho kuvela umoya wakho lezenzo zakho. Uzibuze ukuthi kambe lo uzikhomba wona kumira izenzo zakhe zithini? Mawumosha abanye abantu awuzimosheli wena, umoshela wena lezidalwa zakini esizukulwane esizayo. Mawukhalisa abanye abantu, umosha abanye abantu awumoshi kuphela lo muntu omoshile, umosha yena lezidalwa zakhe. Owethu mhlawumbe udalile icala umithisile wamithisa Samuel lapho umithise khona kule mphefumulo ekhalayo ngawe wenzani? Uyela mfowethu uyocela into ethelele. Zithobe lapho moshe khona. Fika ngokuzithoba lapho moshe khona. Uyocela into ethelele. Uhlawule ingane zakho. Yiku kukhula emoyeni. Lapho wamosha khona, lapho kwazi ukuthi ngamosha abazali kowethu odade wethu. Buyela uyocela into ethelele. Zithobe. Ngamosha kuphi? Ngatshontsha, ngamosha. Buyela yakuthuma. Uyocela into ethelele. Impilo yakho isimo kuso namhlanje usitakile bomini upoint abantu uthakathiwe sizumbona lalowo umthakathi kodwa kawunaki ubuthakathi obuyizenzo zakho. Zithini izenzo zakho abanye abantu? Zithini izenzo zakho emphakathini? Zithini izenzo zakho kubantu ophila nabo? Bangakanani abaqalekisa usuku abaqala ukuhlangana ngalo ngawo? Ungakwenza konke okubi uzibona usurvivor. Siyezi isikhathi izenzo zakho uzohlawula ama-consequences zezenzo zakho. Wabe ngezinhle uzothola inhlawulo enhle, ngezimbi usazobhekana lama-consequences zezenzo zakho. Zithini izenzo zakho? Uthini unkosikazi wakho mayekubhekile ngezenzo zakho? Mpoto bathini abantu babakho mabekubhekile ngezenzo zakho? Uyadeserva na ukubizwa baba. Uyadeserva na ukuthi unkosikazi akubize mngamo. Uthini umngakho dade wethu uma ekubhekile ngezenzo zakho? Une trust na ngawe ezenzo zakho? Lendlela abantu abakubona ngayo yindlela lo mdala akubona ngayo, yindlela lezithunywa ezikubona ngayo. Asinakeni izenzo zethu. Sibonge ihlo yezulu, ihlo yokhokho ababe kukhonza ngomuya spiritually babejulile emoyeni. Siyakhuleka kuwe njalo, cela usivule umqondo, usivule indlebe zomoya sikwazi ukuzi understand la mehlo moya, sikwazi ukubheka izenzo zethu sibe ngabantu abangcono.
sakhuleka sidumisa sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomnumzana Busani Sibanda. Tiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.
Siyabonga untungamili nkomo, sike sizwe ezabatsha.
Wezabatsha namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi selupani ngokubhekane labatsha.
Abantwana bakulezinsuku iyouth indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi. Abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo, bayadakwa kakhulu, banatha njengu, bayabhema lokho sekubizwa ngabantu bakulezinsuku okuthiwa yiskanki. Kuyabaphoqelela empilweni zabo ukuthi bengasakhangeli indaba zokufunda. Uthole ukuthi umntwana usesecondary, kasahlonipha ababalisi, ababalisi bangaze bathi bayabakhuza, abasalaleli. Kungakho siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga abantwana bayafunda, beqeqetshe izifundo zabo. Njengakhona kade kusenzakala eminyakeni edlulileyo, kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone abantwana umzali enelisa ukuthi ambhadalele esikolo, kodwa umntwana kube nguye obalekayo esikolo engasalalele lihlongandlebe. So indlela vele asebeziphilisa ngayo abantwana bakathesi youth kakhulu abayikusasa, abayiba basikhalela ukuthi ngabakhokheli bakusasa. Engabaleka esikolo, indlela sesiyaziphilisa ngayo kulalokhu kulezinsuku abakubiza bethi isitshekeja ogweja. Bayabaleka abafana besigwejeni, kuthi abantwana bangamantombazana uthole ukuthi khona ubone sebesiyayenziswa eminye imisebenzi emadolobheni nala semaphandleni athuthukayo. Uthole abantwana sebepheka izitshwala, besebenza emakhitshini. Okungasoze kubagcine impilo yabo yonke.
Siyakuzwa baba Moyo, kunzima lokho.
Siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga uhulumende uyenza njengoba abantwana bengani abasasebenzisi kakhulu ukuthi becaba ngengqondo okwakusenzakala kudala, ngitsholele ukuthi ikakhulu ezifundweni zamabala. Uhulumende ayenze ama vocational training centers lapho okuzaba khona benelisa ukuthi besebenzisa ubungcithi babo bezandla, imisebenzi lezandla, ukubaza, ukuthunga lokunye nje ukwenzela ukuthi baziphilise labo bekhanye bengabantu, ikusasa yabo iphumelele labo njengabantu ade bekusenzakala empilweni. So ke siyacela kakhulu ukuthi ezindaweni zethu lapha esihlala kizo kube yona le mkhankaso yokuthi uhulumende afake ama vocational training centers, abantwana befunde bekhangelele ukuthi ikusasa labo liba lempilo enhle.
Kwezabatsha namhla besixoxa lomnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi selupane. Abatsha abafisa ukungena kuhlelo lolu lingasithumezela imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 394 4872. Ngizaphinda njalo, +1 202 394 4872.
Kwezemidlalo, basele bekhuza umhlolo abalandeli beqembu le-Highlanders ngemva kokuba iqembu leli lehluleke ukubabikela ukuba lisebenzise njani imali nyakenye. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders libe lomhlangano walo eliyiqhuba iminyaka yonke ekuqaleni komnyaka namhla, njalo indaba esele isematheni abalandeli baleli qembu ukungenelisi walo ukubazisa ukuba imali isetshenziswe njani eminyakeni ophelileyo. Ekhuluma ekupheleni komhlangano, unobhala jikelele weqembu le-Highlanders Morgan Kaza Dube uthe lokhu kudalwe yikuba kukhona ingcwethi ezihlolisisa ngokusetshenziswa kwemali ezithe kumele kulungisiswe.
Kodwa the official transactions are actually done RTGS in Zimbabwe. so ngalokho bathe sebesebenzela ukuthi abasebenzela hayi kodwa sikhona futhi imali zaphesheya ebesebenza ngomhlaba mhlawumbe sebebuyele khona ukuthi bekuhlela futhi nemali zaphesheya ngoba lapha bekuhlelwe ngemali zabelizwe.
Ubekezela ngoma ilunga leqembu layo lendaza okuthiwa yi-life member ngesilungu ukuthi isizathu abasiphiweyo basizwile kodwa sekule minyaka eminingi kusetshenziswa imali zakwamanye amazwe kwele Zimbabwe.
Yeah, it's not about ukuthi-aquestment isimeni esihle ngokuexplain abao bade kube lama technicalities in terms of the presentation. Although nje i-reasoning yakhona ibe poor ngoba phela i-multi-currency system yaqalisa kudala ngo-2009. Khathesi we're looking as a finance person by right, we're looking at a better reason ukuthi sazi ukuthi okubangele khona lokho kuyini.
Intatheli izindaba yezemidlalo umuzi wethu Radebe uthi akusikho kwakuqala ukuba iqembu layo lendazi lingenelisi ukuphakulela amalunga alo isimo sesikhwama kodwa indlela inkokheli eyenze ngayo namhla yiyenze abantu abangele ukuba kukhona ukutshaya amanzi.
Iphutha elisuke laba khona kakhulu ngibone ngathi umhlangano uqalisa bekungamelanga ukuthi behle bekhuluma ukuthi akula ma-financial. Bekumele belandele uhlelo lwabo losuku lwe-AGM. Abesebuya ke yena u-treasurer esechasisa ukubana ama-financials ami amisoso kangilawo ngesizathu lesi. Amalunga ke e-Highlander ebese siba lokukhuluma ngalokho akuchileyo. Inkinga enkulu ihle yaba sekuqaleni lapho abazame ukubana uformer chairman lo osengu-board member uPeter Dube ahlaqalise ngokuxolisa ukubana kusoke kwaba lama financials bona ikho kube lephutha.
Udaba lokungaziswa kwamalunga ngezimali kuhle kwadala ukuba kube lokufuthelana amalunga esesithi asikho isizathu sokuba uqhubekele phambili umhlangano kodwa bakhona ababhule umlilo. Ezinye indaba ezivuse ulaka lwabalandeli ngezigoqela udaba lukamqeqetshi uJoel Luphahla yena ongela amaphepha amvumela ukuba aqeqetshe kwisigaba sePremier Soccer League kanye lokuthengwa kwabadlali abavela kwamanye amadolobho kulahliswa abafana bakobulawayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwezomculo sixoxa lo somnotho Nkomo.
Bonge babuduke asibonge kakhulu usinikeza ithuba. Ngiyithi ma ngikulalela esikhathini esiningi indlela onogqozi nendlela ophusha ngakhona amacwiwa kithi. Ngimthathe ngifanise noNzimande uBhodloza owayesakaza ukhulu kudala usathi awuredio bantu. Imbali yakhe imnandi bathi wawulwela umaskandi lana manje uyahlonishwa la eSouth Africa bathi wawulwela baze bambiza ukuthi ingululu ngoba wayengazwili impela nje wayeudlala ngenkani bengafuni khona la. So ngiyanithi ngibuke indlela olwela khona amaciko akithi ukuthi sifikelele ebantwini kuyo yonke indawo emhlabeni. Ngiyaye ngifanise naye. Siyabonga, siyabonga, siyabonga kakhulu babuduli. Bese ngidlulisa ukubonga kubalaleli athi belalele. Ngithi siyabonga bafowethu, siyabonga bomama, siyabonga bomkhulu ogogo, siyabonga iy'nduna emakhaya asezilalele zayizwa nenkulumo yami ngoba ngiyafisa ukuthi ifike kubona. Bese ngibonga kulabo abathenga umculo wami. Ngiyanibonga bafowethu, lokho okuncane esinifake ephaketheni lami kusho lukhulu. Ngiyabonga. Sicele njalo bafowethu ukuthi nisixhase nisithengele ama-CD. Asilutho ngaphandle kwenu, asilutho uma ningawuthengayo umculo wethu. Siyangicela nisithengele. UNkulunkulu anibusise abe nani. Base ngivala kha nginikeze inamba la sitholakala khona 071 9494 313 071 9494 313 isidimo ofuna uzolithola. Siyabonga.
Ngesingagqiba uhlelo lwamhlanje othi sikhangele sibe silazo bakhonona abaphikisayo abathi bakhahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisayo, umthembo Stemba, uGibbs Dube, lilale.